Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemugovera mbudzi 25, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo nhatu dzebato rezanu PF dzinofungidzirwa kuti dziri kuchikwata cheG40 dzinonzi dzakasungwa svondo rapfuura apo mauto aigadzirisa zvainetsa mubato rezanu PF dzapinda mudare redzimhosva nhasi dzichipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Imwe nyanzvi mune zvemutemo yotaura pamusoro pemutongo wedare repamusoro wekuti zvakaitwa nemauto zvekutora masimba nechisimba zvaive pamutemo. Zanu PF inoti iri kuremekedza bumbiro remitemo pakusateerera vanhu vari kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo nhatu dzebato rezanu PF dzinofungidzirwa kuti dziri kuchikwata cheG40 izvo dzinonzi dzakatapwa nemauto svondo rapera apo mauto aigadzirisa zvainetsa mubato rezanu PF dzapinda mudare redzimhosva nhasi dzichipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Vainosende hamandishe vanoona nezvegwara mumusangano reboka revechidiki muzanu PF havari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zviita. Vahamandishe vachatongwa vachibva kurimandi. Gweta ravahamandishe vaimanyo Samundombe vaudza dare kuti vahamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muhusungwa uye vanga vachifanira kutongwa vachibva kumba. Asi muchuchisi vaEdmonia Zamba vati vahamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo. VaSamundombe vati zviri pachena kuti vahamandishe vakasungwa svondo rapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vave kuzviziva. Mutongi vaHosaya Mujaya vapa mutongo wekuti vahamandishe vatongwe vachibva kurimandi sezvo vahamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vanga vari muhusungwa kubva svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, vaimbo vemunyori vevechidiki muzanu PF vakudzai Chipanga vari mudare pari zvino umo vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeBorodale nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaAK-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vanochengetedzwa. VaChipanga havari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto General Chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo vaive mutsekwende. Vaudzawo dare kuti vasevhi vakasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti vaIgnatius Chombo vainge vatotorwa uye kumba kwavaJonathan Moyo nekwavo kwainge kwaridzwa pfuti. Pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here, vaChipanga vati vanofungidzirwa kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yemapurisa. Vati ivo nemudzimai vavo vakarohwa zvakaipisisa paBorodale Police Station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vanga vari kubva musi iwoyo kusvika kuswera nezuro apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchizosungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa. Vati vaigara vachirohwa nekupiwa chikafu vachibvunzurudzwa kuti sei vakatuka mukuru wemauto nemauto acho. Muchuchisi vaEdmonia Zamba vari kuti nyaya yavaChipanga inzwi kwemusi wa8 zviita vachibva kutirongo. VaChipanga vari kuramba izvi vachiti vakagara nguva yakareba muhusungwa. Professor Love Momaduku ndo vari kumirira vaChipanga. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vari kupindawo mudare masikati anhasi. dare guru redzimhosva rinoti kutora masimba nechisimba kwakaitwa nemauto svondo rapera kuri pamutemo. Vachitaura nechishanu mushure mekunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nevesangano revakarwa hondo yerusununguko, mutongi Justice George Chiweshe vakati zvakaitwa nemauto achitungamirwa nemukuru wavo vaConstantino Chiwenga zvinobvumidzwa nechikamu 212 chebumbiro remutemo weZimbabwe. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoti nyaya iyi haina kuziviswa kune veruzhinji uye haina kubatwa zvakanaka. Vamavhinga vanoti hapana akapiwa nguva yekutaura akamirira rimwe divi. Tanonoka Wando Studio 7 avabata kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi.
Zviri kuitika zvakaitwa nedare reHigh Court hazvifunzwisisika kuti chinji chakaitika, nekuti zvinoita sekuti dare iri riri kuti mauto kupindira kwaakaita mune zvematongerwo enyika kubatsiridzwa nePF zviri pamutemo, zvoita zvese kuti hapana akapikisana nazvo, nekuti mutungamiri wenyika panguva iyoyo aifanira kunge vari vaMugabe ainge abvumirana nemutongo iwoyo newangu wapuwa neorder iyo yanga yapuwa neHigh Court. Asi hazvina shuwo, nekuti mauto anga akatotora vaMugabe vanga vari pasi mauto, saka hazvaigona kuti kunzwisise kuti vakaita sei kumatare edzimhosva iyo vari pasi mauto.
Ndanchida kubvunza kuti mutungamiri wenyika haabvumidzwo here kusarudza avo vaanoona kuti angashanda navo zvakanaka muhurumende?
Anobvumidzwa ndizvozvo, asi kuti mitongo yekutaura nematare edzimhosva iyi haina chainoreva, nekuti vamunangagopa vakaenda kumatare vanga vasiri mutungamiri wenyika. Asi zvaizvi munhu anofanira kupindura mutungamiri wenyika. Asi zvakare vaMugabe vanga vatotsiiswa masimba vanga vasiya musi wa21, kureva kuti panga paine tsika dzidzivika rokuti munhu aifanira kunge ari mutungamiri wenyika akabata masimba panguva iyoyo vamupoko. Asi vamupoko havasiwo vakaenda kumatare, havasiwo vakapindura kumatare, saka hazvisunzivika kuti chii chaizvichiiitika apa, hatizozivikanwa.
Pagwara randinaro apa panoita sokuti mawo veterans ndo vakaenda kudare redzimhosva, vakapinda panyaya isei uye zvava vakamirira ani uye zvevatumwa nani, wavakambotaura naye ndiani pakuti vava kuenda kudare redzimhosva nenyaya iyi?
Hazvinzwisisiki, uyezve zvinotaridza kuti pane vanhu vari kusairira matare edzimhosva kuti apindire kuti asimbise nekuchenesa nyaya yakasviba, nekuedza kutaura kuti nyaya yemauto kuti vapinde mune zvematongero enyika yakanaka iyo isina. Asi iko zvo vava vanhu vakamhanya pasina apikisa, pasina aramba, pasina atumwa, vakangozvimhanyira kuti vatsvage mutongo wavangazvishandisa mangwana kuti honai matare akatitsigira nekudaro takachena ivowo vasina kuchena.
Hapana vamwe vanogona kusimuka iko zvinoizvi vakaendawo kumatare edzimhosva vachikwikwidza zvataurwa nedare redzimhosva iri?
Zviripo chaizvo mukana iwoyo uripo, kungoti zvinhu zvanga zvaitwa kavereveri pasina ari kuziva, nekuti musi wakare iwoyo uri kuzi mutongo uyu wakabuda kumatare edzimhosva ndo musi wekuzi vanhu vaidzihedhei tinopemberera kuti vamunangagwa vagadzwa. Saka hapana akaziva, tinotanga kuziva iko zvino kuti nyamba ndo zvaiitika izvi nerweseri. Vanhu munhu wese zvake mwanachizvarwa chezimbabwe vakasununguka kuenda kumatare edzimhosva kana kudare guru guru kwazvo, kunotaura kuti ko iyo mauto anobvumidzwa here kupindira mune zvematongerwo enyika, vachiramba kuti uyu mutongo ukapuwa neHigh Court hausiwo uyezve hauna akapikisa.
Hatichazoona zvakadai zvichiramba zvichiitika munyika here kana kupindira kwamauto kuchinzi kuri pamurayiro?
Ndiko kutyisa kwazvo.
Nyanzvi mune zvemitemo uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vari parunare kusouth africa natanonoka Wando Studio 7. Vatapi venhau vanoti vanotarisirawo kuti mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vachagadzirisa mitemo inobata vatori venhau kuti vakwanise kushanda zvakasununguka pasina kushungurudzwa. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, sachigaro weMedia Institute for Southern Africa vaGolden Maunganidze vati sesangano ravo riri kukurudzira vaEmmerson Mnangagwa kuti kumbunyikiswa kwevatori venhau sezvaiitika pautongi hwavaRobert Mugabe kusadzokorodzwe. VaMaunganidze vakurudzira mutungamiriri mutsva uyu kuti bumbiro remitemo yenyika iyo inopa kodzero kuvatori venhau riremekedzwe.
As isuse visa Zimbabwe tinoda kukurudzira mutungamiri wedu wenyika va Emmerson Mnangagwa kuti vaite kuti munyika muve neutongi hwejekerere kwatiri sevatapiri nhau tinoda kushanda tisingasungurudzwi uye kuti tisambunyikidzwa mukuita basa redu sezvataimboitwa mumazuva emutungamiri achangosiya basa. Tinokumbirisa kuti mitemo inombunyikidza vatori venhau yakaita seIFA nebroadcasting services act ibve yangoraswa. Kutaura kudai mitemo iyi ingadai isisipo zvachose dai bumbiro redu remutemo wenyika rairemekedzwa.
Mumwe mutori wenhau anoshandira muHarare Muzvare Anna Chibhamu vati vari kutarisirawo kuti mitemo yakadai seIFA neposa ibviswe sezvo vamunangagwa vakataura zvebudiriro yenyika pamwe nekuremekedzana. Muzvare Chibhamu vatiwo vane tarisiro yekuti maresinesi ekutepfenyuranawo apiwowo kumunhu wese anokodzera.
Ini semutori wenhau ndinotarisira kuti purezidendi vedu vanyowani vaEmmerson Mnangagwa dai vakakwanisawo kushandura mitemo yakaiswa munguva yava Mugabe yekudzvanyirira vatori venhau. Tinoona kuti pakushanda kwedu mitemo yakaita seIPA neposa inotidzvanyirira zvikuru, hatikwanisi kushanda basa redu takasununguka. Uye tinoona kuti panyaya yemaradio stations mazhinji aripo angori state owned or the people are pro ZANU-PF. Hatina maindependent radio stations, saka taikumbira tikawana macommunity radios anoitwa on nevanhu vari independent kuti nhau dzinyatsowanikwa dzichipakurwa dzakasununguka.
Vakumbirai mafunda mumwe zvakare mutapi wenhau vatiwo apo nyika iri kupinda muutungamiriri hutsva vari kutarisirawo utongi hunogutsa ruzhinji kusanganisira kuti vatapi venhau vaite basa ravo pasina kusungwa nekushungurudzwa. Kunyange zvazvo bumbiro remutemo wenyika rakanyorwa muna 2013 richipa kodzero yekufambiswa kwemashoko pamwe nekuti venhau vashande zvakasununguka, mitemo inodzvinyirira vatapi venhau nekukanganisa mashandiro avo ichiripo uye hurumende yava Mugabe kusanganisira mapurisa vairova pamwe nekusunga vatapi venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navamugenitsvangirai vaobet gutu vanoti zvinhu zvishoma zvavakanzwa mumashoko avaEmmerson Mnangagwa avakataura nezuro pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika ndozvakakosha. Vagutu vanoti vanofara nekuti zvizhinji zvakataurwa navamunangagwa zvinhu zvagara zvichitaurwa nebato ravo kwemakore. Vatiwo sebato vanopa vamunangagwa mazuva zana ekuti varatidze zvavakavimbisa kuita sezvo pane vamwe vakawanda vasina chivimbo navo. Tanonoka hwando weStudio 7 abata vagutu kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pezvivimbiso zvemutungamiri wenyika mutsva.
Sevana veZimbabwe vanoda nyika yavo taatiriko. Isu taateresa speech yavapa ndikangoti inogara isiri speech yavo tichida kuti tiongororewo tichipropoza kuti tizive gwara ravatatora kana kuti richatorwa nehurumende yavachavumba. Vana veZimbabwe makaaterera izvozvi ngatisakanganwa chazuro nehope. Chikurukuru chatinofanira kuramba takabatisisa pari zvino ndechekuti nyaya yeBVR biometric voter registration exercise ngaitowedzerwa momendum. Vanotaura stricklingo vanoti mofa.
Shoko ramanyatsobata pane zvavataura ndirekuti chii?
Handinyangoti hangu pavangu vachitauraiwo nezvinangwa zvehurumende yavo zvekuti vachada kuti vagadzirise nyaya dzeupfumi hwenyika ndekuti vana veZimbabwe tinofanira kuziva kuti Zimbabwe ndeyedu tose. Izvo ndo zvatogara tichitaura. Handingangoti vanga vachitotaura kunge vari kutaura policy document kana kuti manifesto yeMP vatoona kuti kuti vatwane kurutso vakwanise kumuta ikonomi vakwanise kuti vanhu vashandire pamwe chete munotaura zvinovaka kwete zvaitwa naMugabe zviya zvokutuka nokumboshora nokutoropoti.
Vanhu vavatambira zvakanakawo here?
Chakanaka vana veZimbabwe ndechinangoti hako vanhu veZimbabwe tine hunhu hunonzi ubuntu vavatambira havo zvakanaka asinganyanyofara papinda mutungamiri wedu pataurwa ipo panaudhisika papatigas kuti vatsangirai vari kupinda mustadium sebiamya sungu nuka hunge cha dirika.
Ini ndo kusokuwa zwa kwa abo, munofunga kutivacha chinja awo ere, kutivatore mtoro okuchengeta Zimbabwe, okutirira abanawe Zimbabwe, nukubazira abanawe Zimbabwe.
Chino neta, nukuti iye manje nilangoti ikumichu eni. Saka kuti njiti ilacha chinja, kama tuwacha dae, ano mpiko jera ipa pano ndo omera. Ini ndo wanzo, utakuti anzi muno, ngambo piwa chingula, uone kwa maitira ake. Kikawapaka na mazua chaewa nukwanika kuita mazana. Nyano nji first 100 day in office. Mazua mazana ya nuri ya zakawanda ya wali.
Wanga wari mutawaliriwe MDCT wao Betty Gutu. Wari parunari mwarare na tanono kawandwe Studio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pamedium wave, 4930 pashortwave, 15580 kHz pashortwave ne 6080 kHz pashortwave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitepfenyura, apo tichange tiri pamepo. Musakanganwa kutifarira pafacebook page edu ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume aimbove musori weNorth Korea uye akambodonedza ndege yeKorean Airlines Flight 858 kubhema yakauraya vanhu vanoita 115 akafara nezvakaitwa navaDonald Trump zvekudzorera North Korea mune nyika dzinotsigira vanofurikidza mwero achiti ndizvo zvakanaka. Vanochengetedza runyararo muEgypt vanoti vanhu vanopfuura 235 vakafa apo vanopfurikidza mwero vakarwisa imba yekunamatira yechitendero chemoslem munzvimbo yeSinai Peninsula muguta reBe al-Bed. Mutungamiri wenyika mutsva uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa vana veZimbabwe kuti kodzero dzavo dzekuti munyika miitwe sarudzo dzakasununguka uye dzakachena dzicharemekedzwa. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vaPaul Munyaradzi Mangwana vanoti vaMnangagwa vachazadzisa zvose zvavakavimbisa kuvana veZimbabwe musi wavakatora mhiko. VaMangwana vashoropodzawo pfungwa yekuti munyika muumbwe hurumende inofanobata matomu, vachiti bato ravo rinoremekedza bumbiro remitemo yenyika iro rinoti bato rinenge riine mutungamiri asiya chigaro ndiro rinopedzisa nguva yanga yasara riri panyanga. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMangwana.
Sunday Central Committee yomusangano ndiyo yakapa decision yekuti tawithidrawa mandate yavamugabe kuti tungamirira taakupa mandate yacho kuna vaMnangagwa. Saka musangano wakawirirana ndozvatakuita.
Vazhinji vari kutarisira kuti ZANU PF nemutungamiri mutsva avapo inofanira kuchiratidzawo kuti aiwa inyoka yabvunura kubva mune ZANU PF yaizikana nevanhu ichipomerwa nyaya dzakasiyana siyana dzekutyora kodzero dzevanhu. Zvii zvamungataurawo ipapo?
Statement ya piwa nomutungamiriri wenyika mutsva yokuti inini ndichatungamirira mhuri yeZimbabwe irrespective yokuti unobva kubato ripi inotiratidza kuti vari kutaura kuti zvekare ndezvekare taakaenda mberi. Vataura zvakare ivo mustatement yavo kuti tichaita anonzi ma free and fair election. panguwa ya nufanula kuido vachirewa hizo kuti munhu wega wega aisha injo ya kuzero zake vanhu vacha vada nema programs avachaita kuti munyika mwani kwa majobs ma industry amuka economy yenyika yasumuka ta attract foreign direct investment vataura zvese izvo mustatement yavo kuti ndoo zvandakanangana nazvo havana kumbotaura nyaya dzehistory dzakawanda wanda kana zvesure vakati zvesure nezvesure indakanangana nezvaitika nhasi nezvaitika mberi mangwana and it was very clear vatopa platform yokuti nyika yedu ichaenda mberi sei in terms of development ndoo zvavari kutaura ndoo zvichaitika ini mukuziva kwangu mukama wangu navo ndezvokuziva kuti zvavataura ndozvavanoita
kouyawo nyaya yakavimbiswa naivo vamunangagwa vamangwana yekuwaniswa kwemabasa ndo dambudziko guru rakabata Zimbabwe munoona here pachizoitwa kuti vekunze vanga vachimbotya kuuya kunosima mari dzavo munyika vadzoke vachitanga mabhizimusi
vachauya kuzotanga mabhizimisi because vamunangagwa vanoziva kuti chii chinoita kuti ikonomi ifambe vakangopa one program yecommand agriculture mafarmers edu akaripa more than 600 million in 1 year the program iyi so vana maprograma akawanda avanga vachida kuita asi nokutyiwa kwavanga vachiita anga asingafambi zvino nhasi vapanyanga vachaparura ese vana vachawana mabasa maindustry achamuka he is a business focused mind and vanhu vanofanira kuvimba navo nokuti vane rudo nokuona kuti ndikanga sunga sei
ko nyaya yekubatanidzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kana kuvandudzwa kwemitemo nokuti tinonzwa vachitaura kuti sarudzo dzichaenderera mberi gore rinouya sezvakarongwa pane chingatarisirwa here nokuti vanopikisa vanogara vachichema kuti mitemo ine chekuita nesarudzo haina kuvandudzwa
problemu yevanhu vanopikisa ndeyekuti havazivi zvavanoda tinovati isusu uyai patebo mutiudze kuti pamunoti pakaipa ndapapi chavanodaivo kutaura kumajournalist kune zvakaipa
mubvunzo wangu wekupedzisira wamangwana kune vamwe vana vezimbabwe vari kukurudzira kuti nguva yapinda vamunangagwa iyi zvinhu zvazvaipa munyika dai vanga vaumba hurumende inofanira kubata matomu kana transitional government imiwo sebato munoti
maakuda kuti tirase constitution yakavhotekwa navanhu 94% 2013 taakuti constitution yedu yenyika tomboibvisa toisa transition government vanhu vakati constitution iripo ndeyavanoda constitution iripo inoti kana mutungamiriri anga aripo akabva bato rarichitonga ndorosarudza munhu anoreplesa iyeye we must respect our constitution you don't just form a coalition for the sake of a coalition kana kuti unoita inclusive government for the sake of inclusive government takatisa inclusive government mu 2008 yanga iri nyaya yekuti papasina bato rarakahwina mavhosi akakwana okunyora mitemo muparliament so taitoda kuti tishande tose but pari zvino ZANU-PF ine 2/3 majority what's the point of a coalition njere dzokutonga nyika dzingabva kuMDC vamunangagwa ndozva kuti vachatsvaka nyanzvi dzinoziva dzichavabetsera kuti zvirongwa zvavainazvo zvibude mberi
vanga vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU-PF waPaul Munyaradzi Mangwana vari parunhare nestudio 7 zvichakadaro mutungamiri werimwe bato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti kunyanga hazvo vamunangagwa vakavimbisa kugadzirisa zvinhu munyika vanoona sekunge vakavimbisa zvakawandisa zvisingadzokwanisiki ngatinzwei vachitsanangura
chatingataura vakambemiri pamusoro pezvechekuti chekutanga isu tinongofarira kuti vamugabe vaenda kuenda kwavamugabe chinoitakana vezimbabwe and uye tose vazhinji vedu takawirirana nekubatana ipapo kuti vamugabe vaende zvanga zvakanaka asi iri nyaya yavamunangagwa yekuti vamunangagwa vachava mutungamiri wakaita sei kana kuti munhu wakaita sei isu kwatiri chetransform zimbabwe hapana musiyano pamupambarenedzi vamunangagwa ndo yanga iri key pillar of support yavamugabe zvose zvakainzwa muhurumende yavamugabe zvakainzwa navamunangagwa vari pamwe chete saka tinyaya kuona zvedu mumusiyano ipako sebato rinopikisa asi kuti chiri kungotifadza kungoti vamugabe vaenda tayambuke gungwa dzvuku pasare jorodhani rwizi jorodhani ruri nani kuyambuka pane kuyambuke gungwa dzvuku paide munana mukuru
Takanzwa kuti Munangagwa vachivimbisa kuti gore rinouya sarudzo dzichaenderera mberi. Imi mungatarisira here kuti mitemo yesarudzo yamai muchichema nayo kuti inge yatanga yavandudzwa, inenge yavandudzwa kuti sarudzo dzinge dziri sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwavaita?
Ndo challenge vamunangagwa vanayo. He has to prove himself to the Zimbabwean people. Nyaya yekuti mitemo yesarudzo ichinjwe yanga iri nyaya yaizivikanwa kuti opposition yanga ichichemera izvozvo, ichirwisira izvozvo. Saka the onus yako na vamunangagwa kuti vachiratidze kunyika kuti vari serious here kana kuti vari kutamba nesu. Tikaona vasina kuchinja mitemo iyi toziva kuti aiwa zvimakudo ndimamwe, hapana chashanduka. Asi tikaita honorable enough vakachinja mitemo iyoyo, sarudzo yezu vafree and fair tovadya zvedu, aiwa vavagona.
Ko, panyaya yekudyidzana nenyika dzekunze zvikuru dzekumawirira, tinonzwawo vakavimbisa kuti vachaona kuti hurumende yavo yatanga kudyidzana nenyika dzekunze kuitira kuunza budiriro munyika. Munoona zvichibudirira here izvi?
Isu hati isi apapa tinokwanisa kumirira kuti tione kuti zvichadii. Bati vanezvi zvakawanda zvavakataura vamunangagwa ndanga ndakateerera. Zvendakaonawo nepfungwa dzangu kungoti izvo hatifungi kuti vangazviita. Vakavimbisa for instance compensation kuvarimi vakatorerwe minda. Ino compensation iyoyo inosvike kumatrilioni emadhora ekuAmerica. Handizivi kuti vamunangagwa vanode kuita nekupi. Unless pamwe zvimwe mari yacho vanayo zvavo vanga ichiziva peiri, hatisinyatsokuziva. Asi zvavakavimbisa kuri kuti vazviita pazvino kwatisa kuimprove nyika. Asi zvizhinji zvacho handioni zvichikwanisika. Pakuti munhu apuwe compensation kana kuripirwa pane zvaanga akavaka nedevelopment zvaanga akaitawo pafamu rake, izvozvo hapana chakashata. Ndokudzorere nyika painternational rule of law chaipo chaipo, izvozvo zvakanaka. Asi chatisingazivi ndechekuti mari yacho nyika haina, haina zvachose. Saka ingorivimbise pamuromo, asi tisingaoni kwavangatore mari. Nokuti ukatevimbise necommitment yakakure kudaro, inofanira kutaure sosi yemari kuti mari ichabve pakati nepakati nepakati. Havesi vachazviita mumazuva anoteera, tode kuona kuti mari yakakure kudaro ingabve pai.
Kambo handiro dambudziko kubva kuna Oliver Mutukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dzimwe nhengo dzebato rezanu PF dzinofungidzirwa kuti dziri kuchikwata cheG40 dzakasungwa svondo rapfuura apo mauto aigadzirisa zvainetsa mubato rezanu PF dzapinda mudare redzimhosva nhasi dzichipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.